Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637. Mutungamiri wechitunguza Residence Trust Muzvare Alice Diana Kuveya vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare ramajestiti kuchitungiza mangwanani ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi mana neumwe 241 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava vaviri vakadzoka kubva kuSouth Africa, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuZambia. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu 694,730. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mana nevasere 418,748. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nemumwe 621. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu vanoita mazana maviri ane makumi mashanu 250 vafane chirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri nevatatu 203 vakafa. Manicaland ichitoverawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana zvine mazana matatu ane gumi nevasere 40,318. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine makumi mashanu nevatanhatu 37,056. Zvichakadaro mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti sangano ravo rinotsigira danho rehurumende rekumbosamparadza mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 munyika. Asi vati zvakakoshawo kuti pose panotorwa matanho akadai hurumende inofanira kugara pasi nevemabhizimisi, vashandi nevamwe kuti vafambe pamwe chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu.
Federation of Zimbabwe Retailers, tinoda kuramba tichirangaridza veruzhinji vemabhizimusi uye nenharaunda dzakasiyana-siyana kuti chirwere cheCovid-19 chichiriko uye chichiri matiri, zviri kwatiri isu sevagari venharaunda kuti tinge tichizama nepatinogona napo kuchengetedza mitemo inenge yaparurwa nehurumende
Mungapa mwenzanisere.
Yakafanana nekuchengetedza yatinoti social distancing yekuti paumire kana pauri panofana kunge paine mita imwe chete pamberi pemunhu waunaye uyezve ngatirambei tichishamba maoko nemvura inopupuma uye inoerera tienderere mberi nekupfeka mamaski edu nenzira dzinotarisirwa uyewo ukange wanzwa sokunge une chirwere ichi atingati masymptoms ibva wamhanya pane zveveutano vari padyo newe kuti unoongororwa.
Ndeipi kurudzira yamuri kupawo kune vemabhizimisi vanova nhengo dzesangano renyu?
Toramba tichiyambira vemabhizimusi kuti muzvitoro kana munzvimbo dzavanoitira mabasa avo ngavasatendera vanhu vachiungana uye ngavarambe vachitora matemperature kudziya kwemuviri pane mutengi wega wega anopinda muchitoro kana panzvimbo yavanoshandira uyezve vashandi ngavachengetedzwe nemhuri dzavo. Tirambe tichiongorora isusu sevaredzi vemabhizimusi kuti vashandi havasi kupindawo panjodzi here yechirwere ichi kubudikidza nevatengi vavanosangana navo kana kuti ivo pachavo.
Munorevei mukatsanangura?
Ngatiteererei nekuteedza gwara riri kutorwa nehurumende yekuti chirwere checovid-19 chisapararire kunyanyanyanya. Takatarisana nenjodzi yethird wave iyo yamunoona kune dzimwe nyika iri kuuraya vanhu vakawanda.
MuZimbabwe zvakamirawo sei?
Muno muZimbabwe tiri kuonawo kuti mumazuva mashoma apfuura pane vanhu vakati wandei vabatwa necovid-19 uyewo nevamwe varasikirwa neupenyu. Saka kurasikirwa neupenyu kwomumwe chete kurasikirwa kwevanhu vakawanda. Saka munhu mumwe chete vanhu vakawanda. Saka pachirwere checovid-19 hachina wachinosarudza, hachina munhu mupfumi, murombo, kana anoshanda kana asingashande. Hachitarisei izvozvo. Kune vamwe vanoti aiwa ini ndiringo here ndine mari dzangu haindibati covid. Asi mukatarisa kumashure tiri kungoona kuti munhu ane mari neasina, ngwere neasiri ngwere, chiri kungobata uye chiri kuuraya. Saka naizvozvo senyika tinofana kuramba takamira chaizvo kuti tirwisane nechirwere ichi nekuti hachina mugoni. Kuchigonera chete ndokunge tateedza zvinotaurwa nehurumende uye zvinotaurwa neWorld Health Organization.
Mutungamiri wesangano Confederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachiti nyika yavo inochema vakafa nechirwere cheCovid-19, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa yave kubva pachinhano chechipiri kuenda pachinhano chechitatu mukurwisana nechirwere cheCovid-19. VaRamaphosa vakati zvakakodzera kuti mitemo yokurwisana nechirwere ichi isimbaradzwe. Kubva nhasi vanhu muSouth Africa havachabvumidzwa kufamba-famba pakati pa10 o'clock manheru na4 o'clock mangwanani. VaRamaphosa vakati mumazuva manomwe apfuura vanhu vanoita zviuru zvinomwe nemazana mashanu 7500 vari kubatwa nechirwere ichi pazuva. VaRamaphosa vakati vanhu vanoita mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nemumwe 791 vari kufa nechirwere ichi muSouth Africa zuva rega rega. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Ricky Mukonza vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa sezvo vanhu vave kuratidza kuremerwa nemitemo yokurwisana nekupararira kweCovid-19.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 muno muSouth Africa huri kuramba huchikwira. Tikatarisa mavhiki maviri apfuura parikunzi pazwaro garoga vanhu 7500 varikuwanikwa vachibatwa nechirwere ichi. Izvaita kuti president wenyika Cyril Ramaphosa vature nhauro musi wa 15 June 2021 vachitaura kuti South Africa yakubva pachinhano chechiviri kana kuti yatingati alerte level 2 yayanga iri vachiisa paalerte level 3.
Izvi zvinorevei tichitarisa magariro anoitwa nevanhu muSouth Africa?
Izvi zvinoreva kuti zvimwe zvinhu zvazvichitenderwa under alerte level 2 zvaakuchirambidzwa. Uwandu hwevanhu vaitenderwa kunzi vange vachiungana pamwe chete huri kuramba huchingodzikiswa nekuti zvinhu zviri kuoma nekuda kwedenda iri.
Vanhu vari kuzvitora sei izvi, Dr. Mukonda?
Mamirire ezvinhu akadai ari kukonzera kuti vanhu vatye zvikuru nokuda kwekuti kunze kwekurasikirwa nehama neshamwari. Izvi zviri kureva kuti panyaya dzezveupfumi zvinhu zviri kutarisirwa kuti makambani nemashopu nemaindastri anga akuratidza kuti akumuka akuchidzoserwa kumasure zvakare. Saka zvinoreva kuti vanhu vacharasikirwa nemabasa, vacharasikirwa necheuviri. Totarisawo iyo nyaya yeutano, zviri kureva kuti vanhu vari kugara vachitya nekuti chirwere ichi chiri kugona kubata ani naani zvake. Pane kakutya kari kubata vanhu maererano nemamiriro ezvinhu ataurwa kuti ndo zvazvaita nemutungamiri wenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wesangano rinomirira vagari rechitungiza Residence Trust kana kuti Chitrest, Muzvare Alice Diana Kweveya, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare ramajistrate kuchitungiza nhasi maererano nemhosva yavari kupomerwa yokupesvedzera mhirizhonga, vachinzi vakakurudzira vanotengesa mumigwagwa vaiputirwa zvinhu zvavo nemapurisa kuti varambe. Rimwe ramagweta amuzvare Kweveya vaJacob Sikala vanotiudza pamusoro pezvinotarisirwa kuitika nhasi.
Chakaitika ndechokuti nezuro takandotora Diana Kweveya paSt Mary's Police Station, apo paakanga vavhura dhoketi rake rine mashoko akanga akanyorwa naofficer in charge weSt Mary's Police Station anonzi ivo vamusonza, vanova ivo complainant munyaya iyi. Vakanyora mapepa avo kuti ivo vano ona kuti Alice Kweveya akakurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga nenyaya yekupwanywa kweoperation yakanga achiitwa yokuputsira vanhu pavanogadzira nokutengesera zvigadzirwa zvavo. Saka takadzi tiende kulaw and order navo, tikaenda tikanovasiya ukoko. Takazovasiya vane lawyer redu rimwe randiri kushanda naye panyaya iyi vanonziwa Fred Masarevhu, ndo vakasara na Alice Kweveya ukoko.
Pakasara Muzvare Kweveya kumapurisa vakati chii chakaitika?
Chakazoitika ndechokuti Alice akazonzi kulaw and order tava kumusunungura kumuisa into custody as lawyers. Mouya naye nhasi kuti tigomukira tichienda kudare redzimhosva. Saka nhasi tiri kuenda kudare redzimhosva rekuchitungiza Magistrate Court, ndo kuri kunopinda Alice Kweveya mudare redzimhosva momo achinopomerwa nyaya yaari kupomerwa nehurumende ipapo. Saka tichaona nyaya yebhero ndo yatiri kumbotanga kurwisana nayo muzuva ranhasi, toona kuti tinobudirira here kana kuti kwete. Then we are going to take it from there kuona kuti mberi tozviita sei. Saka Alice Kweveya nhasi ari kupinda mudare redzimhosva achitongwa iye nenyaya yokunzi aka violator section 187 ye law codification and reform act inonzi iyo inciting to cause public violence
vasikala anditi muzare kuvhiya vakaenda kumataredzi mhosva vakanobudirira kuti kupunzwa kwezvivakwa kumbomiswa ko vakasungirwei mushire mekukunda mudare redzi mhosva
nyaya iripo ndiyo kuti vanhu vane dzungu vasina kana simba rinobva mubumbiro romutemo kana kuti kubva mugwaro rezvomutemo renyika either from the statute or from the constitution of our country vachiti ivo muzvare Alice Kuzeya akaenda pachitungwiza municipality headquarters akandokurudzira vanhu kuti varambe kuti vaputsirwe zvinhu zvavo zvavanosevenzera saka iyi ihondo yakauyiswa navanhu vanga vachida kuita kuitira vanhu utsinye saka pakaenda Alice kumataredzi mhosva akanomisa kuda kupwanywa kwanga uchida kuitwa kwakarwadza zvikuru kwazvo vanhu ava ndo vane hondo yose yamuri kuona iri kuitika kuna muzvare Alice Kuvhea
avo vange vari rimwe remagweta amuzvare Kuvhea vajobsikala vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union ATUS riri kutarisirwa nhasi kuratidzira padandemutande senzira yekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa16 Chikumi gore roga roga. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro nevatori venhau nesangano iri rakabatana nerimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vanoti vari kutora danho rekuratidzira pazuva remwana weAfrica iri senzira yekurwira kodzero dzedzidzo muZimbabwe.
Sangano raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nesangano reZinasu taita musangano nevatori venhau tichikurukura maererano nezuva reDay of African Child rina 16 June ririko apo tiri kuti isu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvinenge zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637 mutungamiri wechitungwiza Jesus Trust Mugware Alice Diana Kuvhea vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare remajesti kuchitungwiza mangwanani ano. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi rikacherechedza zuva remwana weAfrica International Day of the African Child. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Kanuna Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
Vabereki vange vachivhota kuti zvikoro zvovhurwa here kotoro inouya varairidzi vasati vane muhoro yakakwana saka zvakabuda musarudzo zvakurukurwa zvakare kunzi pakaonekwa kunzi 98% yevabereki vari kuti varairidzi ngava vari kwevachapiwa mihoro yavo zvikoro zvisati zvavhurwa kwete kuti zvikoro zvinovhurwa vabereki vobhadhara mari dzezvikoro asi musina kudzidza kurenge kuri kuitika sezvo varairidzi vanenge vari panguva vachivakadiclare incapacitation Saka sangano re amoga message rochias yino Zimbabwe. Ta waliko ufisha taura saka muda iskoro wa iskulofu wa chesa taura wa direk mreferenda mkipitwa hii. Kana miaemu oro isinde isati ya gaziriwa. Uye kuratizira kukitwa kuratizira kuchangu indero rambeni pamwechete ne zinasu Zimbabwe National Students Union. Ni ya moga mese drosia jieno Zimbabwe kushika nyaya zizito zikakurukuru wa zinge zisha kaziri kwa shika
abo wangevari mnyori mkuru we atus wa Robson Shere wani parunare muarare na jonga kandemiri we studio 7 Chombo tarisa jirimu mapepa nao anasi. Kroniko rinoti kanzuru yekuta ribla wayo yave kutuma vanu vayo kuno chingeteza nzimbo zose zinopa mvura mkuta hili. Kuri kudzivirira vanu wakaita se makorokoza varu kushibiza mvura yekuta minishonga yakaita se cyanide. Zimlife.com rinoti mutori we nau anoshandira pepa nau re New York Times Jeffrey Moyo achirimu usungwa kunyangwe hazo dare rezimoswa rakati abudiswe muusungwa yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
apa nezvinofubira munotaura iyi nogona kuti nyitsiki tika kwa yu because ni situation ya mavaccines za roda donate kwa kubwa kune zimwe nyika zakaita seko kuna na America plus ni social distance na gatherings ni kukwira wakaita rate COVID in South Africa every day dinuona se kuti masoja changi ya chitora damu akasimba because zunu singa tadika anupangu weni
apo apo pa studio 7 apo magadi wanamkoma tanono kawande Nana Sisima Velasi, Nana Blessing Zulu, Nana Nese Zenyu, Ndugu kwa zisai na mfaro Kishitenda ni naudze munu tipa Jetike Muzimbabwe ama zangu eshi Ameno tijichapera kana kutucharama zakangu darati ziwa na mkomo wangu Bati hey, maru wazo, uzi zano piefu ya achoka Andina angi kutawara majinji batiwa na mkoma blessing Paka uma kunuku
Magadi kopa studio 7 magadi aita tambura nenhamo yedu ichanzwa tinongo chema kuti hurumende yaregawo kuputira vanhu zvavo yatega kudzinga isimavhenda mumustreet vanhu tiri kutambura tahwa nenhamo izvizvi vanhu vodzinga vanhu mustreet zvichishungurudza vanhu zvichingorova vanhu zvichishungurudza shuwa kana taenda kumaelections ngatiregei kurovana ngatiregei kunyombana kutukana tatabva kumaelections kwaitwa maelekezo akachena vanhu tozvashuchi nomukaka tupinda munyika yakanaka kwete kushungurudzika kwatiri kuitwa uku tashungurudziwa nehurumende yedu yezano pf tashungurudziwa ndini munyaradzi nyoni ndini munyaradzi nyoni kuno kubwerwa
akaita wani pastudio 75 makaita wani tinofara zvedu tivachiringa nokupurukwani izvo zviri kutaurwa navaloiti damba izvi Isi ndo nhema chaidzo tinogara tichingozviziva kuti vamonzoura iZANU-PF zvokuti mutungamiri anopikisa MDCT nhema vanenge vachitozivana neZANU-PF nana Munangagwa saka inhema dzezviri kutaurwa izvo kunzi kwaihe nokuti vamwe vese vanozvikutaura takataurirana takadai hazvisiri izvo vanotogara vanotozivana vanhu ivavo vakatogara itudya pamwe isu purezidenti watiri kuda ndinezvonichamisa zvanamonzora zvinonadamba izvo nanazvomunangagwa izvo pasi nazvo
makasimba here vestudio 7 tinokutendai nechirongwa chamunotipa notipa nhau dzakachena tashamisika kane kungoti kungoenda kwakaita vachamisa paya kuglenview vakaonekwa kuti aiwa vanodiwa nevanhu takutonzwa nhasi purezidendi rakutoti MDCA materoristi kuoivo vanhu 5 ndozoti nyika yese materoristi nekuti ivo havadiwe takutishamisa kutoda kuzurumbu fambasi kuti panwargo poza corruption ya wargo itaonzi ama terrorist kasi yuwa na Douglas wanoita dialogu wanoita nderechi kana yuwa jingo dakuta kuku kuzanunga wangu indagai kuku kuku wanotaketa dialogu asi yuwa ruling pari ndoirungu pa madizishini yuwa jingo dirira ungoti ee wangu gara wainda kuku kute kunye pizera unge upo sienu wajinye pira wa
Maskara sei wabuo sema shamarari ve studio 7 kana maskara uzi njwa kana kai watu stenda mbu vire nga umu mbu vire nga shateshi taura kutitiba sila nina wakumano izana watambu za udae wana njika ye si ungo ndenge ndenga ni kudakwe zanu pf kwa uku kona yale na zanu pf yu yi ungo ramba yeto mbimbi nduka usinga bati mazona ndo unonzo mbimbi nduka yu mbimbi nduka wacho usinga tumbu bati ya mzikuru wauraya makliniki wauraya amsisina mshonga mnika amuna chirimo mnika zese shapera zese shafu wakusikutunga kwa kanaka udo kutimunweza hakushika wakutashu ya achi zaita ma investment mkatimenyika wakushika nukutu wano zi wakuti hapana chati zungu nubiwa mari zedi zungu nubiwa wano sozi zore kwa nani tinutenda shukuru mbasa ramuru kuita tinukura ambati chukukuru zirai kutimaro wakuitilishwa kanaka Nibasa ramuru kuita mashamarari mese wetu studio 7 tinukutendai Nibasa ramuru kuita rambai magadaro tinungu ramba tichikushingi saivu isusu kutitirambe tichinzwa ona uza munu tipa tinukutendai uskweri shakanaka
magadiko anamkoma wande anajongana anamkoma blessing nevamwe wose vashamarari ve studio 7 ini ndine mubvunzo kuti sei hurumende yezanu PF namunangagwa iyi ichitora nyika yeZimbabwe kuita kunge yavo vega iko zvino vari kuputsa dzimba zvinhu zvevanhu pavanhu vemuZimbabwe vana veZimbabwe vari munzvimbo dzichitungudza neHarare apa ndipo pavari kuraramira haivo vakundikana vamunangagwa havazive kuti upresidendi hunoitwa sei munhu kunzi unzi purezidendi unofanira kuita zvipi vakavaka chivakwa chambuya nehanda vachitambisa mari ezvimaticha chaivo chaivo vari kutambura havana pekubata tiringosairira vana vedu kuzvikoro ticha wacho arudzidzisa mwana ari kutadzwa kubhadharira wake chikoro apa mari dzakaweswa nevabereki vachiendesa maticha vachidzidzisawo vana kuti ramangwana rizonaka iko zvino vari kutambura maticha masoja iwayo anoswera achishungurudza vanhu vari havana pekubata vachibata vachikwira vachibira vanhu mari mumabhodha zvinonyadzisa ende ndatenda zvangu ndiri muno mubotswana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera timirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637 mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare remajistrate kuchitungwiza mangwanani ano rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richacherechedza zuva romwana weAfrica International Day of the African Child tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka